Ini ndini Marvelous Mhlanga Nyahuye ndichiti hei no misoro ya na uzedu za nasi muvuro chivavu 7/2018. Mutungamiri wenyika wa Emmerson Mnangagwa vari kushanya kukata ne mamwe makurukota avo uko vakakokwa ne mutungamiri wenyika ii Sheikh Tamim bin Hamad Autani. Mutungamiri we MDC Alliance wa Nelson Chamisa vari ku Britain uko vari kuita misangano ne vakuru vehurumende yenyika iyi. Zano PF yozokorora sarudzo dzayo dzemaprimary kunyangwe hazvo kugununʼuna kuri kuenderera mberi. Zvikoro zvovhurwa mangwana pasina kujeka kuti varayiridzi vachaenda kumabasa here. Muchirongwa cheLive Talk na 8pm tiri kutarisa nyaya yesarudzo dzemaprimary muzano PF nemamwe mapato idzodzounza mutauro wakanyanya. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana kutumira mashoko kustudio 7 shandisai WhatsApp number dzinoti 001 202 465 0318. Vanoda kuteerera studio 7 tibatei na 7pm pamasaisai anoti 909am 4930 6040 ne 15460 kHz pa shortwave mazuva ose. Musakanganwe kunzwa studio 7 na 6am muvuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909am 4930 7270 ne 13630 shortwave. Musakanganwe kutifarira paFacebook page redu reVOA Sona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire paFacebook page yedu.